WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 18 Gubvumbi 2022. Makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi Zimbabwe inosvitsa makore 42 kubva payawana kuzvitonga kuzere. Bato rezanup f rinoti zuva ranhasi izuva rakakosha zvikuru kuvanhu veZimbabwe, zvisinei kuti vanotsigira bato ripi. Vanhu 45 vakafa mutsaona dzemumigwagwa pazororo reista. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Muvhuro 18 Gubvumbi 2022, Zimbabwe inosvitsa makore 42 ekuzvitonga kuzere. Zvichitevera sarudzo dzakaitwa muna 1980, bato rezanupf rakakunda musarudzo idzi rikaumba hurumende. Kubva ipapo zanupf ndiro bato roga ratonga Zimbabwe kusvika pari zvino. Gore rino rinoonavo nemberero yezuva rekuzvitoka kuzere iri ichitora nzvimbo muguta reBulawayo, izvo zvisati zvamboitwa kubva Zimbabwe yawana rusununguko. Muzvinafundo Eliot Masocha vanoti kuzvitonga kuzere kwakaunza zvinhu zvizhinji zvakanaka, zvikuru munyaya dzezvedzidzo, vachiti hurumende yakavakavo zvikoro zvizhinji munyika pamwe chete nemigwagwa. Muzvinafundo Masocha vanoti zvinhu zvakatanga kuenda musango apo nyaya dzeuori dzakaregwa dzichiwanda, uye pakatanga mauto kupindira munyaya dzezvematongero enyika.
Mavonero andinoita ndokuti kusununguka kwakaita Zimbabwe muna 1980 kusvika pari zvino kwakaunza zvakawanda zvakanaka zvinogona kusaonekwa navamwe, asi kuti tichitarisa isu zvakanaka ndezvokuti kwakaunza zvikoro zvanga zvisiko kumaruwa. Tikatarisa kwenisu kumasvingo kwaMurinye kwakusina kana sekondari kana imwe, mapuraimari sikuru anga ari kure nakure chaizvo. Zvakazoita kuti kusununguka kwakatisununguravo kuenda kuzvikoro zvakava zvaapadhuze nesu. Kuzosvika tisvike pari zvino nhasi, tinoziva kuti rusununguko kwatisvitsavo kuno kumhirimhiri kwamakungwa ekutavhurwa maziso kwakaitawo minda yakauya, vanhu vakapiwa minda kukaita ufumi hwenyika kukavhurwa kuvatema, vakapedzisira vana mabhizinesi avo makuru, mabhizinesi avo madoko. Zvakashatavo zvinowanikwa, zvinenge zvakashata pamwe kushandisavo kune kwakaitwawo mari dzinei dzakawanikwa navanhu, zvekare hapana ufumi hunokwanisa kusimudza munhu wese. Munhu pachake unenge aitarisirwa kuti azozvisimudzavo iye, asi izuva randinoremekedza chaizvo zuva rokuregererana, zuva rokutarisa mberi kwatiri kuenda kuti vana vedu vanodzidzei patiri, zvichienderana nezuva rorusununguko.
Kana takatarisa zuva ranhasi iri, munoone muvanhu izuva ravanofarira here kana kuti izuva rinovashungurudza?
Ndinoona sokuti ruzhinji hungangoshungurudzika chaizvo kuZimbabwe vasinganati kuona zvakanakira zuva iri. Zvinowanikwa izvozvo, asi kuti tingangoti isu vanhu vakuru tisu tinenge tinotadza kudzidzisa vana kuti izuva rinorivei zuva rekuti independence zuva ranhasi saka kugomboka kwavanhu tinokuona vamwe vabati vamwari kuti aiwa isu hatisi kuzoenda kumapembero acho tine ichichema vanhu vakafa nguva yehondo nevakafa nguva yapera vangangofunga nenzira idzodzo asi ngarive zuva rokubatana zuva rokuti tikumikidze kudzidzisa vana vedu kuti takasununguka chasara isu pamwe kuzvisunungurawo pachedu musoro medu kuti tisununguke pachedu nokuti karamba chingotarisira kuti mumwe munhu uchatisunungura hurumende ichatisunungura kana ndingi uchatisunungura pakati tinofa tiri muutapwa hwokusana sokutarisa kuti mberi zuva nezuva parinobuda rinotipa mukana mutsva wokuzvivaka mukana mutsva wokuzvisunungura kana tichinge tichiona kuti apa takasununguka saka vanhu vazhinji vangangosafara nezviri kuitika muzimbabwe nezvakaitika muzimbabwe asi zuva reindependence harisiro raizvozvo zvokuti tikatarisa zvatakakanganisirana aiwa izuva rokuratidza kuti kubatana nokuti independence yakauya nokuda kwokubatana kwavanhu vachirwisa vapambepfuni saka isu tikada kuzokwenya maronda akare pamusi weindependence tinoita kutobvajanyura zuva iroro izuva rinokosha
kana takatarisa matongerwo ari kuitwa nyika pane zvamusingafari nazvo here uye zvakaita sezvipi pane zvamunofara nazvo here uye zvakaita sezvipi
ndotanga nezvo zvandisingafari nazvo zvakaita souori uori hwakanyanya kuwanda uori hwava mumutsika ramagariro edu isu oku omuzimbabwe zvinova zvandisingakurudziri chaizvo izvozvo zvekare chimwe chandisingaanyi kufara ndechekuti handisi kunyanya kunzwa izwi ravakuru vehurumende vachitaura kuti maelection ngatisarova nazvachose kungava kupi kwavanoenda kana pamisangano iyoyi independence iyoyi ngatinzwe izwi kana rapurezidendi chairo navamwe vacho vaitaura aiwa izvi zvokurovana nguva yamaelection hatizvidi zvachose ngavakwanise kufamba vachienda kunzvimbo dzacho dzinenge dzaita political violence idzodzo sezvakaita ukwekwe taitarisira kuti pamwe purezidendi pachavo vachasumukako vondomira ivo pachavo mbune kuti munyika mangu mandinotonga zvinhu zvakaita saizvozvi ngazvisavapo zvachose saka ndozvimwe zvandisingai kufarira izvozvo kuti handisi kunyanyonzwa izwi rehurumende zvekare chimwe chandisingaati kunzwa izwi rehurumende idzidziso kuvana kuti vazive kuti uori hwakaipa papi kubvira kupuraimari kwete kuzoda kudzidzisa vanhu kana kusunga vanhu vakura zvekare dzidziso yeindependence nevekuvhota kuti ngaive dzidziso inosimbiriswa chaizvo kubva kuvana vachiri vadoko sezvatinoona kunaana america unoku vana vokura vachiziva kuti aiwa zuva reindependence izuva rokuyanana zvandinofarawo nazvo ndezvimwe zvirongwa zviri kuitwa nehurumende zvatinoona kuti migwagwa iri kuvakwa ngatizive kuti panovakwa migwagwa mugwagwa ufumi zvinoitika mugwagwa imomo zvakawanda tinoonawo kuti hurumende iri kuzama paivegorava pokubatana navamachechi nokuti yoga hurumende haina zvaingakwanisa kuita saka zviripowo zvavanogona asi kunyaya dzana violence idzi kunyaya dzouori idzi ndinoona kuti handisi kufara huri kunyanya kudzakira uori kubva 1980 kubvira pasi tasi chaizvo zvichingokwira zvichingodero
avo vange vari vanodzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 zvichakadaro nhengo yebato rezanupf inogara muwashington dc Dr Frank Guni vanoti zuva ranhasi izuva rakakosha zvikuru kuvanhu vezimbabwe zvisinei kuti vanotsigira bato ripi Dr Guni vaudza Studio 7 kuti nhasi izuva rinoratidza kutsunga kwevanhu vakarwira rusununguko rwevanhu vose vezimbabwe vachiti pane zvizhinji zvaidai zvakaitwa nenzira yakanaka asi vachiti zvakaitwa zvakabatsira Zimbabwe nevanhu vayo nenzira inopfuura zvaiitwa nevachena vakange vachitonga Zimbabwe
zuva ranhasi zuva rekuzvitonga kuzere kweZimbabwe izuva rakakosha zvikuru kwazvo kunyika yedu nezvizvarwa zvese zveZimbabwe zvingava zviri munyika kana zviri kunze kwenyika nokuti iri izuva rinotipa mucherechedzo wekuti takarwira rusununguko rwenyika yedu kubva kuvapambepfumi vechichena vakanga vakati gara matunduru kwenguva refu. Saka iri zuva rinofanira kunge richicherechedzwa nokurangarirwa nevanhu vese vane chokuita nenyika yedu yeZimbabwe. Uye izuva ratinofanira kuramba tichiuchidza vechidiki vazvarwa vatsva vakazvarwa nyika yavane kuzvitonga kuzere, kuti vanyatsokunzwisisa nokuziva kuti nyika iyi kuti izova nyika yejekerere, kuti izova nyika yavari kugara nhasi yakarwirwa. Kune ropa rakadeuka, kune vazhinji vakaifira nyika iyi, kune vazhinji vakasara mumasango, kune vazhinji vakatambudzwa, vamwe vakafira mumatrongo nomumajere nekuda kweutongi hweudzvanyiri hwaitwa nevachena. Saka izuva guru kwazvo rinotirakidza kuti hapana chinouya wakagara, chinhu chese chinotoshandirwa kuti chinge chinobudirira.
Mungati zvinhu zvava nani here pane zvazvakanga zviri pakusunungurwa kwakaitwa Zimbabwe?
Wongu tinoti pane zvinhu zvakawanda zvikuru kwazvo zvava nani uye zvakashanduka, yatingati ya positive change, kana tichienzanisa nenguva yatakakura tiri pasi peudzvanyiri hwevachena. Nokuti nguva yatakakura munguva yeutongi hwevachena, vanhu vatema taisabvumidzwa kutaura zvatinofunga, taisabvumidzwa kana kupinda matoireti chaiwo, kana kugara pabhenji zvaro paiva nemabhenji evarungu, kana kumira pavheranda chairo rechitoro, taisabvumirwa izvozvo munyika yechizvarwa chedu. Saka zvinhu zvakawanda zvakasanduka apo Zimbabwe yakawana kuzvitonga kuzere. Tinoziva zvedu kuti vechidiki vakazozvarwa atingati maboni free hava havanganzwisise kudzvanyirirwa kwataiita munguva yakare. Zvimwe zvinhu zvikuru zvandingade kutaura ndezvekuti munguva yeutongi hwevachena, vanhu vatema vashoma kwazvo, vaikwanisa kuita mabhizimisi kana mabhindauko okurarama. Munhu wese waitoti unosenzera makambani evarungu, asi iye zvino izvi maakuona kuti vanhu vatema vava nemikana yekuti iwe pachavo unogona kuita bhizinesi rako, ukashandisa pfungwa dzako unogona kushandira mhuri yako kuti upenyu hunge huchiita zviri nani.
Dr. Guni, chingati munyika mune utongi hwejekerere here?
Kana takatarisa bato redu rezanupf riri kutonga, tinoda kurumbidza kuti ndiro bato rakaunza utongi hwejekerere munyika yedu yeZimbabwe. Tinodawo zvakare kurumbidza vatungamiriri vezanupf vari kuramba vachiuchidza nyika kuti nyika haina kungouya takagara, nyika haina kungouya nepenzura, nyika yakarwirwa. Uye tinofanira kuchengetedza nhaka yedu iyoyo yekuti isu takarwa, takarwira rusununguko. Rusununguko rugaruchengetedzwe, rurambe ruriko narini. Tisadzora vapambe fumi vakanga vakatipamba vakatigara matunduru. Toda kuti nyika yedu ive nyika ine vana vanokura vachiziva kwavakabva, kuitira kuti vagoziva kwavanoenda, vazive vavengi nevanyengedzi. Hatini kuti vadzore maimperialist vanhu vanouya nerwesere vachihwanda vachinyebera kunge vanoda vana veZimbabwe, ive vachida kutibira upfumi hwenyika hwedu hwavakasobvira kuba makore anopfuura mazana nemamwe anopfuura ukira achingoenda mberi.
Ndezvipi zvamungada kuona zvichigadziriswa mumatongerwo ari kuitwa nyika?
Zvikuru zvatingade kuona zvichivandudzwa nekugadziriswa munyika yedu inyaya yekuti hurumende iite basa rayo. Basa guru rehurumende nderekugadzira hwaro kana kuti mikana yekuti vanoda kuita mabhizimisi vaite mabhizimisi avo akasununguka. Uyewo tinoda kuti hurumende kana yagadzira hwaro iyoyo vaitewo kuti mari inoshandiswa munyika inge ishandiswa nemazvo, vanhu vawane confidence mufinancial sector yedu nebanking system. Izvo ndo zvinoita chete kuti mari igare iri munyika, ndo zvinoita kuti vanhu vakwanise kutengesa nekutengeserana vakasununguka. Iye zvinezvi vanhu vazhinji vanoisa mari mumapiro nekuviga.
Avo vange vari mutungamiri webato rezanupf mudunhu reWashington DC, Dr. Frank Guni, vari parunhare muWashington DC neStudio 7. mapurisa anoti vanhu makumi mana nevashanu 45 vakafa mutsauna dzemumigwagwa pazororo reEaster. Mumashoko kuvatori venhau, mapurisa akaburitsawo mazita evanhu makumi matatu nevana vakafa mutsaona yebhazi rainge rakatakura vatendi vekereke yeZion Christian Church vaienda kumuzinda wekereke iyi kumbungo Masvingo nemusi wechina manheru. Tsaona iyi yakaitikira kuchimanimani. Vanhu vana, varume vaviri nevana vaviri, mukomana nemusikana havasati vazivikanwa, nekudaro mazita avo haana kuburitswa. Hurumende yakati ichabatsira kuviga vanhu vakashaya ava. Mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vakashanyira nzvimbo yakaitikira tsaona iyi nekunoona vamwe vakapona nemusi wemugovera. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mubazi revechidiki muNational Constitutional Assembly vaTerence Maoneke.
Kana kuti kumhuri yeZimbabwe tine urombo nedambudziko rakatiuyira zvakare zvikuru sei tichibva mukutambudzika kwakanyanya ikoko zvakare kuchimanimani padambudziko rakabva kuitika reCyclone Idai. Tikati mhuri dzatakasangana nadzo dziri kurwadziwa nekuti takafamba na Profesa Maduku, NCA President, kusvika pakaitikira dambudziko. Tikapfuurira tikanosangana nedzimwe hama dziri kutribari estate tichibata maoko zvinonzisa tsitsi endi zvinoda Mwari kuti apindire.
Ko vakapona mutsaona umu vari kukudzaiwo kuti kudii?
Vamwe vacho vakararama mutsaona idzi vakadzorerwa kudzimba, but vari kutaura kuti havana kunge vakazopihwa mishonga. Tine vashomawo vatakakwanisa kuzobatsira kuti vakwanise kudzoka zvakare patara vachinoonekwa navana chiremba. But mhuri yeZimbabwe ngatibatanei titarisei pamwe chete dambudziko rakawira zvakare hama dzedu dziri kuchimanimani. Vazhinji vacho vari kuchema nenzara. Tine zvishoma zvatakangoendawo nazvo tikasiya ikoko. Vazhinji vacho vari kuchema nemarwadzo. Ngatibatirei pamwe chete kunyange avo macivic organization vatitarisei mhuri yekuchimanimani.
Pane vangada kubatsira ndezvipi zvamukati zviri kudiwa nechimbi chimbi?
Blessing, chinhu chiri kudiwa chimbi chimbi pari zvino ndechekuti mhuri yeZimbabwe ngatibatanei kuti tione kuti vakasara ivavava vashoma varipo vapenyu vapiwe medication, nekuti hatizivi kuti marwadzo ava ari kuchema nevazhinji achavasvitsa kupi. Dai vawanikirwa mishonga, hurumende kana mamwewo maorganization aripo avatsvagire mishonga, vakwanise kurapwa nechimbi chimbi kuti tikwanise kuchengetedza upenyu hwevashoma ivava vasara. Chechipiri ndechekuti hama dziri kuchimanimani dziri mudambudziko rekuti vazhinji vavo vaigara pafamu tribari ikoko. Mufamu umu muri kunzi hamutenderwi kuvigwa munhu.
Pachaitwa sei sekudzwa kwamuri kuita?
Vese vakashaya vashakabvu vedu ava vanenge vachida kutorwa kuendeswa kunyika dzakaparadzana kunobva madzinza kana kuti mhuri idzi. Zvino zvinoda rubatsiro, pachaita kufamba kwakanyanya, pachaita zvinodiwa. Mhuri yeZimbabwe dai yabatana isa musoro pamwe chete, kunyange hurumende dai yakwanisa kupindira nemwoyo wese. Nekuti chatakangoona hatina kunge tapatakasvika kuti tione chikafu. Takazongosangana nemota dzakati wandei dzedhavhu nenyaradzo dzichingoendesa mitumbi, but hapana umwe urongwa hwatakaona hwakajeka kuti chikafu chichazobvepi, vachazobuda sei mufamu iroro kunoradzika hama dzavo. Chechipiri, kune dzimwe mhuri dzakashayikirwa nababa namai kuchingosara vana vadiki chete chete.
Nherera dzakasara idzi dzingabatsirwe sei semaonero enyu?
Mhuri yese yeZimbabwe yafanira kubatira pamwe chete kuona kuti vana ivavo vadiki vakura zvakadi, vari kuenda kuchikoro here, utano hwavo hwakamira sei. Chekupedzisira, tarisawo neBlessing, iri idambudziko rawira mhuri yeZimbabwe kunyanya kuchimanimani pasina makore gumi kana kuti mashanu tabva muidai. Vanhu ivavo vanoda kugariwa pasi navo, vazhinji vacho vanoda counseling. Vakabuda mutsaona iyi kana ukataura naye unoona kuti vazhinji vacho vachiri vakavhiringi. Mhuri yeZimbabwe panoda kubatana, panoda kurwira pamwe chete.
Munyori mubazi revechidiki muNational Constitutional Assembly vaTerence Maoneke vange vari parunhare kuchipinge naBlessing Zulu weStudio 7. Bazi rezve utano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu gumi nevanomwe 17 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana mana ane makumi matanhatu nevatatu 5463. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vave zviuru mazana maviri nemakumi mana nezvinomwe zvine mazana maviri ane makumi manomwe nevasere 247,278. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni mashanu ane zviuru mazana manomwe nemakumi masere nezvipfumbamwe nemazana matatu nemumwe 5,789,301. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matanhatu ane gumi nezvina zvine mazana matatu nemakumi mashanu nevatatu 3,614,353. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Sangano rinomirira vatori venhau muMalawi reMedia Institute of Southern Africa Malawi riri kupomera mhosva mapurisa eMalawi Police Service richiti akapinda mudandemutande rebepanhau replatform zvisiri pamutemo. Mapurisa anoramba mhosva yaari kupomerwa iyi. Izvi zvinotevera kusungwa svondo rapera kwemukuru webepanhau iri Gregory Gondwe, mapurisa vachida kuziva kwaakawana magwaro aakashandisa munyaya yaakanyora pamusoro peuori huri kuitwa nevakuru muhurumende. Nezuro svondo, chitundu musere musere chekusora chakatumirwa muchadenga neUnited States National Reconnaissance Office. Vakuru vanoona nezvechitundu musere musere ichi vakaudza vatori venhau kuti chakange chakatakura zvinokosha mukuchengetedzwa kwenyika. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mistapunye, mataura shoko chairo, mataura shoko chairo chairo, shoko chairo chairo, lomu Zimbabwe rovitika. Panavaka dzidza vakawandisa asi kumutanyadhaka muSouth Africa. Vachienda Mozambique uko vachitengesa madomasi. Handisi kuzivi kuti kana hurumende ichiona vana chiita so inomboona chiita chaizvo. Makambani vakavhara asi vanongoti nyika ine rusununguko tichingopondiwa tichingosungwa. Takasunungurira paari kana zvichinge zvakadai. Baba vataura zvandazwisisa.
Matsigiri vose Studio 7 mamukasiku. Bozo kuta tiripo pamuzanza pakaoma pane chimoto chedhudhura kuti mwari ari kutichengeta. Ndoshamisika anomunoti chipasta chiri kutaura zinangana nebasa rese hanzi Makandiwa here amhene ikoko. Vanhu anomuti hei Makandiwa wakatumwa wakatumwa nani? Munhu anotsigira zvo zvakadhakwa kudaro. Vanhu ari kufa muZimbabwe, vanhu ari kufa nekurohwa, vanhu ari kufa nenzara, vanhu ari kufa Max Dind. Bozo maroda akazara makomba pati nekuti pamberi pamberi nana idea akomanaka muchatongwa naMwari mukusapota maivwa magutisa manyu maakufarisa ana pambwa imimi munondigumbura stering maakufarisa maakutsvaga kudya nezanupf manyu ndozvamaakutsvaga yo chaungari chikakunakira yeuchi vanhu ari kufa kuSouth Africa vari kuroa vari kutiza namo muZimbabwe teeredza nana idea.
Makandiwa usanyepera hanhu yo mnangarwa ahwinyi kure nesi ahwinyi. President achamisa ndiye kupinda pachigaro 2023 iwo Makandiwa usanyepera hanhu kuti mnangarwa wakahwina maelection wakazviwana ipi zvii usanyepera hanhu iwewo zvava zvechechi yako Awida kuita president, wochito kambina da president.
Maneru, maneru, maneru akanaka, pa Studio 7, Sutriko, South Africa, Uveta, Sato Zanya Nekushata, Wazurikitika, Kurana Jobeku, Asia, Naikira, Baru Kita, Wana Kunaka, Chaizo, Wana Kunaka, Baru Kutosika, Nomakereke, Murugu, Namatavanu, Mazimbabwe, Iwa, Wistosika, Wistongo, No, Taka, Chete, Kusika, Wistotaka, Kututema, Sakae, Zuruko, Pisa, Wazuruko, Chisa, Kurana Jobeku, Zuruko, Chisa, Saka hei, magarara takaita kuno uku hei, apakato oma chayako chayako atrizi hizo, kuti tungo gara ana taka ngodzitseta wa muma woko, tango dzitseta wa muma woko, kutambura, akuna kwa ticha tizira, kumushayako kona, amo ndia tinongo tiza, zefute chuya kuno kuto, sikira zwe muna amo, mwanoa yu Zimbabwe, ameno takabere kitu wa ropa, rakaita se ishuwa na marugudai.
Halo, Pasudio 7, mwurisa ite ipa, Voice of America, paka mila seja, hapo ipa, po, haiwa. Tutokushora mtare shirikitika pana makandiwa. Makandiwa basi munu wangwari chayachani kuchikanata kutawara mashandiro ya wakuita kuchitunga mirara wangwe wano wanonga wachifamba na u wangwari papa kufuga mwari nika ite shakanaka iyo wozo oneka wakumira ne mandu zaka sararopa mwako mavo makandiwa apana kana wani chunosikana wangwa taro nansi jika ya kanaka wangwa wano jisafu wangwa mkatungle cheche damata uti shunivite jurnani iye munu wofa wangwa bune kiti hei jika ya kanaka President Mzakambena, makato huina kudara. Aywa, shino nyadzisa, saetona makandiwa isha. Shina jimiro chakanaka, mkati mwenye kwa tozi shore wanya sirenga. Varega chechi kawa, karepati, arafakten. Sugar!
Magadiko wa Shemarari Studio 7. Ticho mungu ndo joa kujuani speaker mto mpati. Musha kuri kumashingu, pangu, nduko. Echikumbiru, tibuwa laezi, today. Mbuti chakira umwa candidates are strong. Paka constituency edu chisa uchi. Mkia, wangu wachwa nisika mwangu walifaka mabwale kubepa. Kambena, na strategic kambena. Kanaka, kutuli, shunota utula sikamwe uwa.
I am going to go to the house. Katarisa kwa mazoea ya vaccination papa yaka mbuti inini we kwangu kana mwuri yangu wapana mnanofano vaccinate. Haka kujuzuliri nane government hindi panda kile zoea mpati kuvaccinate wa hindi vaccinate. Pati mshule mekunga zisiko pakona haka zoea futi nime message ya chiti I support vaccination. Vishile wakuda asi mwuru meche ya nyato mire kwa mashoku wake. Munu anu zoka kwa mashure kana nyato isiko pakona. Muno atafungi zeo utaja mira wane chukwadi kana kutu gara ari ega zake zwe politics kutawula ni zwe politics pati ta disappointi kazo kanyanya.
Izo zange ziri fungwa zevamwe vatereri zisinei ni Studio 7 isu atina kwa takarere kera tumirai mazo enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318 muchiti budza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nasi Zimbabwe inosvitsa makore makumi mana nemaviri kubva payawana kuzvitonga kuzere. Bato reZANU-PF rinoti zuva ranhasi izuva rakakosha zvikuru kuvanhu veZimbabwe zvisinei kuti vanotsigira bato ripi. Vanhu makumi mana nevashanu 45 vakafa mutsaona dzemumigwagwa paZororo reEaster. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka vateereri.